Vasifas Msipa, ndemwe vanasoro jena vashoma vasara, munorondo yehondo yerusununguko rwenyika, uye zvandemwe vanhu vashoma vakashanda kwenguva yakareba, namushakabvuva Joshua Nkomo, pamwe nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Vamsipa avo vaive nhengo yebato rezapu munove makazobuda bato rezanu PF vanoti kubvira pakutanga vangomomunhu airemekedzwa nevanhu vose semutungamiri chaiye panyaya yekurwisa utongi hwevachena uye kubatanidza vanhu vatema vemunyika ino panguva yaizikanwa ichinzi Southern Rhodesia. Vamsipa vanoti vangomomunhu aive nerudo rukuru rwenyika yake.
Munoaida nyika yake zvikuru kuti muve nerunyararo ibudirire. Tozo aida izuzu. Aida uti vanhu vagare zvakanaka, vagarisane zvakanaka Zimbabwe. And so zvese zvaaita airangarira izvozvo.
Vamusipa vanotsinira kuti pane zvose zvavaiita vangoma vaitungamirwa nekukoshesa kuti nyika ive neutongi hwejekerere, vachitiwo kunyange vairwira kuzvitonga kuzere pavakapatsanuka vachibuda muzapu, vangoma vakaramba vari munhu aitsvaga kushanda nevese vairwira kodzero dzevanhu vatema. Vanotiwo vangoma vaive munhu aive nemutsa, vachikwanisa kuregerera munhu wese ainge avatadzira, vachitiwo unhu hwakadai ndihwo hwakaita kuti vangoma vakwanise kuzvininipisa vakashanda pasi pavaMugabe mushure mechibvumirano cheUnit Accord chakaitwa pakati peZANU-PF neZAPU muna 1987.
Munhu airegerera vamwe aiziva kuti munhu munhu anokanganisa, aiva asi munhu arinoti ndifi ndakaregerera munhu uyu. Munhu aida kuti even vakamutadzira chaivo kana akawana nguva yokushanda navo aishanda navo, but achiziva kuti munhu akambonditadzirawo kasi aigona kushanda navo kuitira kuti kana zvichibatsira nyika.
Sezvinowanzokuitika kune munhu wese akakosha munhoroondo yenyika, nekuda kwekusiyana kwemafungiro kune vanhu vanogona kushora kunyange zvakanaka zvaanenge aita. Vadhumiso Dhavengwa, avo vaive mukuru wemauto eZimbabwe People's Revolutionary Army kana kuti ZIPRA, vanoti ivo ndemumwe wevanhu vakamboshora vangomo pavakasaina chibvumirano cheUnit Accord, asi vanoti vakazoona kuti vangomo vakaita izvi nechido chekuda kuunza kubatana pamwe nerunyararo munyika. VaChristopher Ndiweni, avo vaivewo murwi weZipra, vanotsinirawo izvi vachiti vangoma vanofanirwa kuremekedzwa nekuedza kuunza runyararo munyika, zvisinei kuti ivo nevamwe vakuru vakuru veZapu pamwe nevarwi veZipra vaive vamboshungurudzwa zvakanyanya nebato reZANU-PF. Retired Brigadier General Agrippa Mutambara, murwi wehondo yerusununguko uye vairwa vari mumauto eZimbabwe African National Liberation Army kana kuti ZANLA. Vamutambara, avo vave kutsigira bato reZimbabwe People First, vanoti ivo nevamwe vakawanda vaive muZANLA vairemekedza unhu neutungamiri hwavangomo uye vanokudza basa rose ravakaita munhoroondo yerusununguko rwenyika. VaBernard Manyadza, avo vaizikanwa nezita rekuhondo rekuti Paka Chipoera, vaive nhengo yeHigh Command yemauto eZANLA. VaManyadza vanotsinirawo maonero avaMutambara vachiti vatungamiri vose kusanganisira vaMugabe vanofanirwa kudzidza kuramba vachikoshesa zvido zvevanhu sezvaiitwa navangomo.
Pane very important point yakataurwa navangomo. Vakura vasati vafa vakati dadzidza kuti kusununguka kwenyika kubva kumakolonialist kumaimperialist zvakasiyana nekusununguka kwevanhu varimo munyika iyoyo. Kana nesuwo taipuka kuti kusununguka kwenyika zvinoreva kuti nevanhu vacho vanobva vangosununguka automatically, hatina kuziva kuti kurwa kwatiri kuita uku kune vanhu vane maambitions avo vokuya vochiita a dynastic dictatorship yamuri kuona.
Panguva yehondo, vangomo nebato ravo reZapu vakaumba ukama hwakasimba nenyika dzakawanda kunyanya yeRussia iyo yainzi Soviet Union, izvo zvakapa kuti vanzi nevekunyika dzekumadokero vaitevera gwara renyika iyi recommunism uye vaida kukurudzira mafungiro aya kuchamhembe kweAfrica. Mwanakomana wavangomo vaSvangilizwe Nkomo vanoti baba vavo vaisave mucommunist, asi kuti vaida kuti vanhu vatema vawane kuzvitonga vachiwana kodzero dzavo dzakakwana sezvaiitwa nevechichena. Panyaya yemhuri, vaSvangilizwe Nkomo vanoti baba vavo vaive munhu ane rudo uye aedza nepose paaigona napo kuriritira mhuri yake, zvisinei nekuzvipira kwavaive vakaita kunyaya yehondo yerusununguko. vasvangilizwe ngomo vanoti mhuri yavo yakamboomerwa nezvinhu apo baba vavo vaive mujeri kwemakore gumi. Asi vanoti amai vavo mushakabvu Johana Nkomo vaive mukadzi ayo yakangwarirawo kuriritira mhuri yake vasingagarire maoko. Nhoroondo yeupenyu hwavangomo inogona kuonekwa nenzira dzakasiyana-siyana nevanhu vakasiyana-siyana. Asi panguva iyo veruzhinji vari kuchema-chema nekusamira zvakanaka kwakaita zvinhu munyika, zviri pachena kuti vanhu vakawanda vanorangarira nerukudzo rukuru kuzvininipisa pamwe nekurwira zvido zvevanhu kwakaitwa negamba guru iri. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.